manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangana zvakare manyora nhasi kuri musi wemugovera ndira 1/2022 makateerera ku studio 7 nebenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 tiri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chinova chirongwa chekutanga mugore rino idzva ra 2022 ndinoimba kuti mapinda zvakanaka mugore idzva uye ndichikushuvirai kuti gore ra 2022 ringe rakanaka kwamuri mose ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvo muchirongwa chedu chanhasi Vanhu vakawanda vanoti havana kupemberera kusvika kwegore idzva sezvo vanga vachizviitira mabasa avo emazuva ese.
Mugore dzva takapinda zvakanaka asi samara jairira taita kuripinda gore dzva iri tapinda tichicelebrate tiri kumabhawa nevamwe tisina kuizwa tinoitwa sehuku munzindai muzvihugu asi takangozvishiramba zvedu takashinga savanhu vakajaira kurarama saizvozvo tikaripembera zvedu tiri kumashabhini kwedu tichimwa tiri kumashabhini tichipemberera tiriko nyange tatisingaridze radio asi takanakibwa
studio 7 inoenda kumasvingo uko inonzwa mafambiro aita zvinhu muzuva ranhasi nhasi tichanzwawo vateereri vestudio 7 vachikwazisa hama neshamwari pano pachirongwa muzuva ranhasi regore idzva ra 2022 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Vamwe vagari vemuchinhoi vanoti vaswera vari kumabasa avo semazuva ose asi vamwe vavo vanoti vakwanisa kushanyira mapako emuchinhoi Nunurai Jena anoti panyaya inotevera
Mumwe vanhu vaswera vari pabasa nhasi ndiamai Benilda Katsande avo vanoita basa rekutengesa zvekudya amai Katsande vati nhamo yekushaya mari yevana vechikoro ndiyo yaita kuti vasazorore nhasi Amaika Sande vati havaone gore rino riine tarisiro yakanaka sezvo mvura isiri kunaya zvakanaka
Harugona kusaita zvakawanda nekuti vanhu vakanonoka mvura yakanonoka kunaya saka vanhu vachanonokawo kutengesa zvinhu zvavo saka mhero kuti bhizinesi racho richafamba here kana kuti tichamhera sei tichingotarisira ipapo
izvi zvatsigirwa nemumwe mugari anga achishanda nhasi vatanaka mucheri avo vati vakasashanda mhuri yavo inofa nenzara
sokwagara kumba hakuna zvose zvabatsira ndoita kuti tichengesa
kunyange vakawanda vanga vari kumabasa kune vamwe vakwanisawo kuenda kunoona mapako emuchinhoi vachifara nemhuri dzavo vaagape chiyangwa avo vanga vachifara nemhuri yavo kusanganisira baba naamai vavo vati kunyange zvinhu zvakaoma vechidiki vanofanirwa kushanda nepavanokwanisira kuzviriritira kunozivikanwa nevakawanda kuti kungwavha ngwavha
Enini kubayi zangu shandoda kwakurudzira ndechekuti ndaema opportunity seekers to capitalize kuma opportunities usangochema nevanhu tingoti zvakaoma unozoona kuti pamwe unongochema uri wega nevamwe vachitongovhangovha zvitende
vachiyangwa vati vechidiki vanofanirwa kuziva kuti zvematongerwo enyika hazvibhadhari sezvo vakuru vezvematongerwo enyika vanenge vachida kuzadza matumbu avo chete
handichanoda kusimbisa kumaizi kuonesha kuti varume zvepolitics hazvibhadhari vanhu ngatangochema kuti zvanzi president vazoti tida kuti vapinde vanhu ivo kunyange vakapinda ka hazvina kuti ivo zvichaunza chikafumba makwana zvichachinja zvinhu zvemumba kwenyu ivo vachapindawo vanononga vachitoita zvinhu haatongorova basa kutongotsvaga varungwavangwavo sezvatinongoitawo saka izibvera kuti munhu utsvage zvekuita ungwavangwavo uchiona kuti ungaite sei zvikubata bachawo munhu usamirire kuda kuda kuchema nevamwe
nyanzvi munyaya dzezvemari vachishanda neGrim Finance vadhube tumuponda vati zvinhu zvakaoma munyika asi pane vamwe vashoma vanokwanisa kuenda kuhorodhi nekuti hazvingabva zvaomera munhu wese munyika
kune vari kuzviitira mabasa emaoko ndo vaya vauri kuona kuti kuti munhu amboende kumba ati asvipa horidhe iwe kana uri kumba wakarara zvinenge zvichireva kuti basa rako rari kumba wakarara nokudaro unenge uchitomanikidzirwa kuti unge uri pabasa musi neupi uchishandira mhuri yako vashoma vavo muri kuti vari kuenda kumadhiholidhe kunana kinhekels nekumwe kwakadaro nyika haingabva yati munhu wese ari kuchema kune vamwewo vanenge vakaitawo rombo rakanaka mune zvavanenge vachiita
kunyange mapurisa akazivisa kuti vanhu vasapembere kusvika kwegoredzva nekuputitsa mafirecrackers vanhu vakawanda havana kuteerera kurudziro iyi ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Vagari vemudunhu remasvingo vanoti havana kunyatsofara zvakanaka rwendo rwuno vachipemberera kutanga kwegore idzva nepamusana pekuti hurumende yakavhara nzvimbo dzekutandarira pamwe nenzvimbo dzinoungana vanhu vachinamatira kusvika kwegore idzva. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemumusha wekwamucheke vajohanes chihwani vati vakapemberera gore idzva iri vakasungikana sezvo vaidzingwa nemapurisa munzvimbo dzekutandarira.
Mugore idzva takapinda zvakanaka asi samarajairira ataita kuripinda gore idzva iri tapinda tichicerebhureta tiri kumabhawa nevamwe tisina kuiswa tinoitwa sehuku kunzi ndai muzvirugu asi takangozvoshiramba zvedu takashinga savanhu vakajaira kurarama saizvozvo tikaripemberera zvedu tiri kumashabhini kwedu tichimwa tiri kumashabhini tichipemberera tiriko nyange tatisingaridzemaredhiyo asi takanakigwa.
Vemakereke vanotiwo mutemo wakaitwa nehurumende wakavatadza kuti vapembere kupinda mugore 2022 nenhengo dzechechi dzavo vachiita pfungwa dzemakore mazhinji vachishumira nekutenda Mwari nechipo cheupenyu. Pastor Kava Mugwadi vekereke yeChrist Life Church vati kunyange vavo vakarambidza kuita pfungwe vakaungana kwenguva pfupi nevamwe vavo vemukereke vakapemberera vachinamatira kusvika kwegore idzva.
Dambudziko rinondinetsa nderekuti zvinhu zveZimbabwe mitemo inoiswa neZimbabwe inoita sekuti yakanyanya kumakana nechechi chaizvo kudarika zvimwe zvinhu zvose uye mapurisa acho anotaridza kuita sekuti vari kushandiswa kugwisana nechechi kudarika kushandisa mutemo pakugadzirisa zvunhu.
Kare vabhiliyati mweni vati vakapembera gore dzva iri vari pamabasa vachitsevenzera mhuri dzavo.
Ini mukoma ndingangoti anonyatsopembera gore dzva zvakanaka nenhaya yekuti ndandirichi pabasa pabasa kudaro anonyatsota sei kufara kasinawo ndakangofarira chinhu wani chekuti ndaikwanisa kuita sei kutsevenzera mhuri yangu ndikwanisa kuita sei kudya ichiguta asi ndakafarira chinhu wani chekuti ndandiringoriwo kuti pabasa andinakwanisa kumanikidzwa kunzi chi mafara atasi apera sekuitwa kwakaitwa vamwe vanga vari mudzimo dzokufarira mumudzimba umu vakangonzi hakuchadiwa mafirecracker chindai kumba murara kufara kwenyu atasi fara asi ndinongotenda Mwari nokuti akandichengeta gore rese ndakwanisa kuriritira mhuri yangu gore rese ndichiitengera zvainoda ndinotarisira kuone gore rakanaka ndikwanise kuivakirawo imba ndikwanise kuwana pokugara sezvinoitwa chi vanove vamwe.
Vagadhi nhunha vemumusha wekwamakonese kwagutu vati kunyange vakatadza kuungana vazopemberera zuva iri nemhuri yavo vachidya zvinonaka nekushanyira dzimwe nzvimbo dzazovhurwa nhasi masikati.
Tinotenda Mwari zvikuru nekuda kwegore dzva iri ra2022 new year iya aiwa tiri kufara nenhayo yokuti mvura yakanaya mvura iri kunaya saka tinotarisira kuti icharamba ichinaya chinova chinhu chakakosha zvikuru because nokuti Nasi semfue nyu yeso. Ticha skwela pambato zombo buda buda edune wana. Tika suka opa ni moto ndona kuti ticha wa gochera o. Shukuru taida kuti ticha genyama embuzi. Wambo gocha. Tika zonzo kwa kumbao. Zombo wabiki wa uku jika wanaona kuti ya kusuke mazwa yese. Saka tukufara zisinga ite tukutenda mwari.
Vatale nchivange vati. Waka zupachi sungo. Chekushanda zunesimba gorerino. Kuitra kutivasimu ziro upenyu wavo. Uye wanita yasira kutuupumi wenyika uchange wakana akam.
Iche kutaka tula kutenda mwari wakati chenge teza mungu wa ino ya kauma chaizo COVID-19 takapinda 2022 shakanaka tiliwa penyo tiliwa tanu tinotari sila wogu 2022 ulicha wawo gore ele mime mikana ya tifuna kwanza kuwa na omu na 2021 mikana yeku zivanduza kana yeku vanduza ifi nyika edisha ye Zimbabwe mungu ono wogu tisunshaka oma mkurarama anda COVID-19 asiti nungo shubira uti shichare ruka gore rino shigoti trosha kanaka
amai chieza shere ni wati uo waka farani kupina mgoreja uye waka uza ukereke kwa okuti gore rino ndire kushani sama oku nekudari maita chisungoche kushanda zagasi imba
saka muna 2022 tinongo shuvira kushanda zvine simba setimu kana ku 2022 sitakatoudzwa kunzi gore remaoko anoshanda zvinopera kana kuti zvinobatika saka muna 2022 ndinotoshuvira kuti ndichashanda sezvinoreva shoko ramwari zvinobatika uye ndinoshuvira kunyangwe nyika yedu yeZimbabwe kuti zvinakire vanhu vararame zvinovafadza vachinenge tiripo mwari vachititira zvakanaka
vakawanda vataura nestudio 7 vati vanosvikira kuti denda recovid-19 richapera gore rino kuita kuti upenyu hwavo uhwanga huchitanganiswa nedenda iri huite zvakanaka ndakamira studio 7 Masvingo ndini Godson Timba.
Yasika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7 muzuva ranhasi regore idzva ra2022.
Maybe it's much too early in the game. But I thought I'd ask you just the same. What are you doing, New Year? New Year's Eve.
Njera ngu nyo tatafazo gondo. Dino ba kumuri yuka gondo kwa pasera. Mdu nula wa si chumombe. Mabuku mashana makonezi. Ino ti mufaro kumori Zimbabwe. Mori yuka makonezi. Kupinda mgrecha. No shuira ibudiriro. Patarisira umuwe na umuwe ya nayo. No tarisira upenyu. Jiti ngati yene upenyu. Wakapa mzirwa. Kutenda Zimbabwe.
Ndiri kuita makorokoto kumwana wangu akazvarwa uyu kuna Timani makorokoto nemhuri yese kwagonese ndichitenda vane hanzvadzi yangu vose vanondichira zvose zvakanaka ara chaizvo nevana vangu vanamai Chaipa vanamai Nyambuya ndirifarisa kuti vakoma Farisa, aburi yose kwa gune zinofara chaiko chaiko kwa mutamba tifarisa wana jinia yese wana ya zanji yangu mwa farisa wana tendai ndai mufara ere ini wate zako ndo fara kuzo kufarisa nga jere kutu nga jere kuzangu mufara na wate ete kiti mufara mufarisa mwora mwa dhuna ya mufare zakanaka na taipoko.
Agadi ya mazangu ini ndinetwa George Zizai ndinoda kukorokoteza vanhu vanotevera ava kupinda kwavakaita mugore idzva ra2022 chokutanga ndosimukana kananga kwagutu kwabhasera murainiro kwazidzai kwamakonese ndichiti baba vangu Elias muri sei sei ndosimukana kananga kwamurambinda ndichikwadzisa mai vangu vachihera pamuraminda growth point mamuka sei mama ndosimukana kananga Slovena pacrossroads sei munyaradzi zviri sei sei pacross apo uitirwe zvakanaka. Kana mwari haleluya
Makadini, ini ndio itwa stage pasi mpindu, ndo gara kuchitungwiza. Yagu shuvira ugora, rakanaka la 2022, kukene ajozi yangu Simba. Na mama wangu wargu South Africa, na mama guru wargu St. Mary's, na nagasia na bamkuru, wavene gore rakanaka.
Ayo, anga ari mashoko eva tiereri ve Studio 7, vachitaura zvipamoyo pavo muzuva ranhasi rekutanga kwegore ra 2022. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa varumbidza nhasi mabasa akaitwa namuchakabvu Archbishop Desmond Tutu apo vanhu vemuSouth Africa vanga vachionekana nemutumbi wemufi. VaRamaphosa vati vaTutu igamba rakabvisa udzvanyiriri hweutongi hwerusarura ganda waive muSouth Africa. Mukuru weRoman Catholic Church Pope Francis vaparura urongwa hwavo hwegore idzva vachirumbidza madzimai epasi rose, vachiti madzimai aya ane unyanzvi hwakadzama hunobatsira kuunza runyararo pasi rose. Vatiwo mhirizhonga inoitirwa vanhukadzi chitadzo chikuru kuna Mwari. Yasvika nguva yekuti tochipinda muchirongwa chinotarisa zvinoitwa nevanhukadzi muupenyu.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi pachirongwa chedu chekutanga gore rino ra 2022 tine hurukuro naamai Rosemary Uragu avo vakawanikwa vachisiwa vari chirikadzi asi vakashingirira vakakwanisa ivo kutumira vana vavo kuzvikoro imo muno muAmerica.
Chokutanga chandingangotaura ndechekuti zvinhu zvose zvinoitwa naMwari. Ukaziya wekuudza maproblems ako hazvikonetsi. Unotanga wataurira Mwari zvaunoda, Mwari vanokuitira zvaunoda nemwoyo wako. Ndakaseenza vazhinji vachitaura kuti ndofunga vanopinzirwa chikoro naanenge, ndofunga vanopinzirwa chikoro naanenge, asi hakuna murume anogona kupinzira vana vako chikoro because iye kumba kwake ana asiri kutombosvikona. Takaseenza tichiita zvemaflea market tichiita sei kusvika vana vangu vapedza chikoro, vapedza high school yavo vari kuZimbabwe. Musikana mukuru ndiye akatanga kupedza anonzi Martha akauya kunoku angachigara kuWashington DC. Tikatengesa zvinhu zvese zvataive nazvo zvatatasiyirwawo nababa kuti timubhadharire maschool fees kuti auye kuno kuchikoro akwanisewo kuenda. Akaita associate degree rake akapedza, akaita bachelors yake akapedza. Chandingangoda kutanga kutaura ndechekuti Mwari vakanditungamirira nekuti vana vangu vakatanga kugona kuchikoro. Handina mwana akambodzokorora, handina mwana akambosupplementa, vakangobudawo zvakanaka sezvandambotaura kuti zvinhu zvese zvinotaurwa kuna Mwari zvinoudzwa Mwari. Wechipiri ndizvozvo, akapedza high school yake pamazuva weboys hai. Vana vakambeva pamaprivate school but pakashayika baba vavo, ndakavadzisa ndichivaisawo kumamission schools andaikwanisa kubhadhara. Akaitawo form 6 yake akapedzawo, akapasa akabudawo ne 14 points dzake kusvika aendawo kuAmerican Embassy umba anopuwawo student visa umba auya kuno kune chikoro. Wotengesa futi zvinhu zvese. Chandakagona kungosiya imba nekuti ndaiziyawo ndomandogona kuzogara nevana vangu. Umba auya kuno vamba vatanga kuchisenza vachienda kuchikoro, vachisenza vachienda kuchikoro. Iwewo semubereki uchikurudzirawo, chikurudziro ipi yamaipa vana panguva iyo manga muri kuwanikwa imi muchiedza kuunganidza kuti vange vari kunokuamerica imi muri kumusha kuZimbabwe? Chikurudziro yandaingopa vana ndaitaurawo semubereki, ndaitaura mashoko akasimba kuti ngatirege kukanganwa zvatakaendera kuAmerica. I know inda ndisaenda kuuya kuno asi ndaingonzwawo nevakavakangoya kuno kuti kuti kune zvinhu zvese. Saka endai taurirano wangu kuti musatarise zvinhu zvese zviri ikoko. Tarisai chinangwa chenyu chamakaendera kuAmerica. Ende musakanganwa kuti kuno kune vamwe vanomuna venyu nemi mai venyu. Saka mukakanganwa kureva kuti tinenge tatopererwa. Hapana umwe anokwanisa kutibatsira ndokurudziro yandaingovapawo. Zvakazofamba sei vana vaapapi pari zvino? Vana vangu iye zvinoizvi. Wechitatu akapedza high school yake anga ari paSaint Dominic's. Akapasa akabudawo ne 13 points dzake. Akaendawo kuAmerican Embassy akanopuwa student visa. Anga akubatsirwawo nevara vakauya kuno kudhara, ombauya kuno. Asi chandakaona chaiita vana ndechekuti time yavo yavakauya kuno, pandakazouyawo kuno ndikaongorora zvinhu ndakaona kuti zvinhu zvazvakaoma, hazvazvisiri izi sezvazvave iye zvino. Nekuti vana vakasenza mabasa ese. Mukomana wangu mukuru akauya kuno uku aisunga matroli paWalmart nepaHome Depot. Hazvina basa kuti kuri kutonhora kana kuti kuri kupisa. Ndobasa rake raaiita. Asi aitokwanisawo kunditumidzira kamari kumusha yekuti ndikukwanisawo kubhadharira vamwe vana vari kumusha kusvika vana vaive wechitatu azouya kuno. Uyu wechina uyu, wechina zvazvakaoma. MaAmericans havana kuda kumupa visa. Rakati hatisi kumupa visa because tikangomupa visa kureva kuti iwe hauchadzoki. Ndakaenda 7 times kuti ndinopuwa visa but vakaramba. Asi ndoda kumbotenda Mwari vari kumusoro kudenga kuti munhu ndiye wamaona anga ari kutaura kuti akagraduata musi weFriday, akagraduata nemasters yake anga achiita MBA.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Rosemary Uragu vari kuTexas kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye tiri muWashington. Ndichiti muve negore dzva rakanaka kune avo vakateerera.
Ndinokutsingabidzai vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipakurirwa naJonga Kandemiri, asi nhasi uno muri kuchipakurirwa neni Rachel Tondiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekutsikwa nemutungamiri wePatriotic Zimbabweans vaCharles Mutama. Tinokutambirai nemufaro vaMutama.
Ndinotenda zvikuru mukoma Rachel Tondiri nekuti pamukana uyu.
Vamutama, mungaudza vateereri vakateerera panguva ino riri zuva zvakare regore idzva kuti chii chakapa kuti muumbe bato renyu rePatriotic Zimbabweans?
Ndinotenda mukoma reitoto. Tichitarisa mamiriro akaita nezvematongerwo enyika muZimbabwe, ini nevamwe vedu vePatriotic Zimbabweans Party utungamiriri takaona zvakakosha chaizvo kuti tiwanike tichiyananisa vana veZimbabwe vari mhiri kwemakungwa nevari munyika yeZimbabwe kuti vawanikwa vachikwanisa kupata pamwe chete munyaya dzezvematongerwo enyika nekuvamba rimwe bato rinowanikwa richifambidza nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe chete nekukwikwidza munyaya dzesarudzo dzezvematongerwo enyika kuti tiwanikwe tichigadzirisa zviri kunetsa munyika yedu munyaya dzeupfumi nemunyaya dzezvematongerwo enyika pamwe chete sezvizvarwa zviri mhiri kwemakungwa nezvizvarwa zviri muZimbabwe.
Vamutama, muri kutizvo muri kuda kushanda nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika nevari munyika mukuunza ashanduko muZimbabwe. Imi vamutama mune nhoroondo yezvematongerwo enyika muri nhengo yeMDC. Chii chakapa kuti mubude mubato ramakabatsira mukubambwa kwaro?
Zvinoitika munyaya dzezvematongerwo enyika zvangoti zvakangofanana nekukura kunoita munhu. Unosvika pane imwe nguva yekuti nozo wanikwa uchikura mukufamba kwako munyaya dzezvematongerwo enyika obva wati inini ndakuita sei ndakufamba rwendo urwu nenzira iyi. Saka naizvozvo ini ndakaona kuti ndawanikwa ndichikura munyaya dzezvematongerwo enyika nekuti panguva yakareba chaizvo ndaive munhu aishanda ari ndigati behind the scenes munyaya dzezvematongerwo enyika kudzamara ndazenge ndazokotesa muMDC Alliance maprovincial elections. Asi ndakaona kuti nyaya dzo matongerwe nyika dzeZimbabwe dzakuda mangwa maonero nemabatiro mangwe anopa matunano chakakura kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri miriko makungwa zvibata pamwe chete nezviri muZimbabwe.
Munga jekesere vamutama kuti izvo muonero wamuri kutaura uyu wanga wasiyana nemaonero eMDC.
Kana ndichiti muonero wangu wanga wasiyana, ndinonge chitaura panyaya dzezvekubatana nevamwe vemamwe mapato nevamwe vari mune mamwe masangano akasiyana siyana angave asiri ezvematongerwo enyika. Mapato akangosiyana siyana angave machechi, angave non-governmental organizations zvingave zvizvarwa zveZimbabwe zviri miriko makungwa tichiumba Zimbabwe tichiti isusu isusu semaZimbabweni tisu tinokwanisa kugadzisa zviri kutinetsa munyika medu kwete vekunze kwenyika, zvikuru sei kana tichigadzirisa zvinhu zviri kutinetsa munyika yedu. Kana tinge takundikana tingatotaura neve muSouthern African Development Community, kana vachinge vakundikana toenda kuAfrican Union, kana ichinge yakundikana toenda United Nations.
Muri kutaura nyaya yekubatana vamutama, muri kureva here kuti musuwo wenyu wakavhurika kuti mubatane nemamwe mapato kusanganisira iro bato ramakanga minaro oro ramakanga muri reMDC mukuona kuti zvo Zimbabwe yasunungura?
Kubatana nemamwe mapato chinhu chakanaka chaizvo, asi kubatana uku kubatana kuti tigadzirise nzira yekuti tisave nemakakatano amunyika. Asi kana pari pakukwikwidza zvinosiyana siyana ubatanidzwa wacho, nekuti zvinoenderana nekuti yatinoti ideology yaya munopindirana here. Isusu sepatriotic Zimbabwean Party, we are a nationalist party, we are a center right political party. Saka tinoona vamwe vetu ava vemamwe mapato vari maliberal. Saka zvinozoti netsei panyaya dzeideology.
Vamutama, kune vanhu vakawanda vanoti kupinda musarudzo dzemuZimbabwe hakuna zvazvinobatsira, nekuti kunyange ZANUPF ikakundwa haibvumi kupa masimba kuvanhu vainoti havana kuenda kuhondo. Munozviona sei?
Isusu sepatriotic Zimbabwean political party tinoti isusu sarudzo dzakakosha zvikuru kufambisa nyika yedu mberi munyaya dzezvematongerwo enyika, munyaya dzezveupfumi, uyezve zvinobatsira kuti tisawanikwa tichipinda mumakakava mamwe anopedzisira asvika kunyaya dzehondo chaidzi. Saka sarudzo dzakanaka, ndo dzakarwirwa one man one vote, saka dzinofanira kuenderera mberi dzichiitwa. Isusu sepatriotic Zimbabwean party tichakwikwidza. Chakakosha ndechekuti kana zvichinge vanhu muchinge makwikwidza zviyazvi, munofanirwa kumiririra vanhu vakusarudzai kurwira kodzero dzenyu dzavanenge vakupai, vakusarudzai kuti muwanikwe mutumburi muparliament kana kuti muri mustate house. Saka zvinoda kurwira kodzero dzevanhu pamwe chete nevanhu. Kana zvichinge zvaitika chaizvozvo kuti bato racho rinonzi reZANUPF raurwa richitiridzira kana kuti tichishamisa chisimba chekuti aiwa vakarwa hondo ndiwe chete vanotonga, hatisi chokwadi chose. Vakarwa hondo vakarwira kuti munyika muve nesarudzo dzinowanikwa dzichisanganisa vana veZimbabwe kubvira nhasi zvichienda mberi zvakatanga muna 1980.
Mashoko enyu kuvateereri vakateerera panguva ino uri musi wegoredzva kudai, vamutama?
Ndinoti kune vateereri vakateerera chirongwa chedu chatopiwa nestudio 7 ndechekuti Zimbabwe inoda kugadziriswa newe neni, kuti tiigadzirise tofanira kuigadzirisa semhuri imwe chete. Zimbabwe ndeyedu tose, hazvina basa kuti uri wekupatriotic Zimbabwean Party, uri wekuMDC Alliance, uri wekuZANUPF, uri wekunational constitutional assembly, uri wekubato ripi neripi zvaro, tese tiri vana veZimbabwe. Isu vana veZimbabwe tisi tinokwanisa kugadzirisa zviri kutinetsa. Ngatigadzirisei zviri kunetsa panyaya dzezvematongerwo enyika, tigadzirise nyaya dzezveupfumi, tikoshese mari yedu yeZimbabwe yatinokwanisa kugadzirisa nendarama yatakapiwa munyika yedu yeZimbabwe. Tienderere mberi takabatana sevana veZimbabwe tichikoshesa flag yedu, national anthem yedu neunhu hwedu kuti tiri vanhu vatema muZimbabwe.
Avo vanga vari mutungamiri wepatriotic Zimbabweni vaCharles Mutama vachitaura muchirongwa chino chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Vanhu vakawanda vanoti havana kupemberera kusvika kwegore idzva sezvavanoita makore ose, vachiti vanga vachizviitira havo mabasa avo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC. Ndichiti muve negore idzva ra 2022 rakanaka kwamuri mose.